Neraka na Kamurie Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, ndira 24, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tava nomusha mutsva watakapiwa nevagari vemuZimbabwe, Citizen Coalition for Change. Ndo musangano wevanhu, musangano wevagari vemuZimbabwe, musangano wemwana wemuZimbabwe. Zvisinei kuti uri ZANU PF, zvisinei kuti uri MDC, rava komberanwa mushandira pamwe, gokorodzo ravapo, nyaya yekuti ngationei pamwe chete.
Vanelson Chamisa vanozivisa veruzhinji kuti vachapinda musarudzo vachishandisa zita idzva.
Tinokurudzira kuti vari muhurumende vaone kuti dzidzo kana public education yaramba yakasimba, nokuti ndokune vana vane ramangwana vanobvawo kumafamilies kusina mari.
Zimbabwe inocherechedza zuva redzidzo pasi rose. Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanelson Chamisa nhasi vazivisa kuti vachapinda musarudzo vachishandisa rimwe zita idzva zvichitevera gakava riri pakati pavo neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora. Motoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe!
Vaka, Zimbabwe, vaka!
Zvangu komuZimbabwe!
Mota, Zimbabwe, mota!
Vachamisa vazivisa pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi kuti vachapinda musarudzo vashandisa zita rekuti Citizens Coalition for Change.
Taona kuti hatidi zvegakava, hatidi bopoto. Bopoto harivaki musha. Musha une mere mere hauna rugare. Isu takati aiwa kana vada kupisa musha, paita pongwe wapinda nezvipfukuto zvapinda. Isu toti aiwa rava dongwe, musha watava kuvaka ndo mutsvaka. Tava nomusha mutsva watakapiwa nevagari vemuZimbabwe, Citizen Coalition for Change. Ndo musangano wevanhu, musangano wevagari vemuZimbabwe, musangano wemwana wemuZimbabwe. Zvisinei kuti uri ZANU PF, zvisinei kuti uri MDC, rava komberanwa mushandira pamwe, gokorodzo ravapo, nyaya yekuti ngationei pamwe chete.
Izvi zvinotevera danho rakatorwa navamonzora avo vakanyorera komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti vachashandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo dzemabi elections akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26. Vachamisa vati nhengo dzeparamende dziri kuvatsigira dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance dzicharamba dziri muparamende kuti dzipedze kotoro yadzo vachisimba rehove riri mumvura.
Hatidimbudziri kotoro yakapuwa vamwe. Anopa basa, anotibayira chitupa, manhu vanovhota maZimbabweans, neZimbabwean citizens. Saka tinovaremekedza, hatigoni kudimbudzira panzira. Vakasarudzwa kusvika muna 2023 ndo temu yavo. Vanenge vada kuvadzinga zviri kwavari, vanenge vada kuita zvavaita zviri kwavari. Asi tichatoziva nekuti tine contract nemacitizens yakanzi munofanira kunge muri muparamend kusvika 2023. Tinozviremekedza.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vati kuchinja kwaita vachamisa zita kuchaita kuti gakava rezita pakati pavachamisa navamonzora ribva rapera zvachose.
Asi danho ratorwa navachamisa rekuchisandura zita repati vachisiya zveMDC ndiro danho rekutanga rekugadzirisa makakatano anga ari paya. Basa ravanaro nderekuti vatsigiri vavo vachiziva pamusoro pezita idzva rebato reCitizen Coalition for Change CCC ravataura. Vakutoda kuti vamhanye kuru nevakuru vebato vachitenderera nyika yese vachizivisa vatsigiri vavo pamusoro pesanduku iyi.
Vachamisa vati kuchinja kwavaita zita havasi kuzokanganwa rwendo rwavakafamba navamogeni Tsvangirai mukurwira shanduko.
Gwara ravatsvangirai harisi zita repati. Gwara ravatsvangirai muono Vatsvangira ndo vakasiya vandipa tsvimbo. Vandinongedza. Vanga vaneni ndobva vajamuka vakaramba. Vakatiza gwara ratsvangirai. Vakuti vari kutsvaga masimba, havasi kutsvaga gwara rakanga rakasetwa navatsvangira kuti munyika muve neshandu. So tinoremekedza murume anozvitsvangira nebasa raakabata. Tiri kuvaka pahwaro hwaakaita. Asi musha watava kuvaka mutsva une zviito zvitsva. Tsika itsva. Maonero matsva vanhu vatsva nyika itsva.
Zita idzvara zviiswa navachamisa richashandiswa munzvimbo dzose dziri kuzoitwa sarudzo dzeparamende nemakanzura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
2023 yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva redzidzo pasi rose, nyanzvi dzichikurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko ari kukonzera kutyorwa kwekodzero yedzidzo. Rutendo Mawere anochipanyaya inotevera.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati zuva ranhasi rinopa mukana kuhurumende kuti itore matanho anosimudzira dzidzo munyika muzvikoro zveveruzhinji.
Tichiti sezvo povhati yatekeshera tichinzwa maripoti egore rapfuura aiti 7.9 miliyoni yevanhu vagara mukutambura kunoshamisa, hurumende inge ichiprovida state funded education sezvinotarwa nemumbiro remutemo.
Vamasaraure vakurudzirawo hurumende kuti ibatsire zvikoro nemari, vachiti zvikoro zvakadzorerwa shure nedenda recovid-19.
Musi uno wekurangarira zuva redzidzo pasi rese, tinoti kune hurumende iatende kune zvinhu izvi kuitira kuti classroom isaparare, vana vasaramba vachidropa out of schools. Chekutanga tiwane maeducation recovery grants kubva mucovid-19 achipiwa kuzvikoro. Izvo sezvo zviine makosta akawanda zvaienjiwa pasina munhu aizvibatsira sezvo vakusina vanobhadhara mari yezvikoro uye hurumende isina chaizvipa. Chepiri tichiti mari yevarairidzi idzorerwe payaive October 2018 asati asvika kuti varairidzi vauye kuzvikoro vadzidzise vana vedu. Vana vedu vasavaende kumatrasi, vana vedu vasakurumidze kuroorwa nezvimwewo zvakashata zvavanogona kuita vakarega kudzidziswa.
Mutungamiriri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr Takavafira Zhou vati dzidzo muzvikoro zveruzhinji yafa.
Public education inoratidza kuti yafa zvikuru kwazvo, zvokuti hakusina kudzidza, vana vakuenda kumaprivate schools. Saka isu tiri kungotaura kuti zuva rakadai rinoda kuti hurumende dzomuAfrica ende zvikuru sei neZimbabwe iise mari yakawanda inonzi investment in quality public education, nokuti zvikoro zvepublic education zvakawanda, vana vachiri kungodzidzira pasi pomuti, matextbooks haasiriko, uyezve hatina zvikwanisiro kana takatarisanawo na COVID zvinenge zviriko izvi.
Vazvo vati kuwanikwa kwedzidzo yakanaka imwe nzira yekuburisa muurombo vana vanobva kumhuri dzinoshaya.
Tinokurudzira kuti vari muhurumende vaone kuti dzidzo kana public education yaramba yakasimba, nokuti ndokune vana vane ramangwana vanobvawo kumafamilies kusina mari.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi ravo riri kukoshesa kugadzirisa zvinhu munyaya zvedzidzo kuti pasawana vanosaririra.
We need education to fully contribute to sustainable development towards attaining vision 2030.
Tinofanirwa kugadzirisa nyaya yedzidzo tochitarisawo avo vanenge vakasaririra mudzidzo. Tinodawo kuti kushandiswa kweumhizha mune zvedzidzo kubatsire munhu wese uye pasawane anosaririra. Tinoda kuti dzidzo ibatsire mubudiriro pamwe nekuzadzisa vision 2013.
Zuva reInternational Day of Education rinokoshesa dzidzo senzira inounza budiriro nerunyararo pasi rose. Zuva iri iro rakatarwa neUnited Nations rakatanga kucherechedzwa muna 2018 musi wa24 ndira, uye izvi zvinoitwa makore ose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mu mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, anoti Zimbabwe yabatsirwa neAfrica Centers for Disease Control and Prevention kudzidzisa nyanzvi uye kuwana michina yekuvheneka mhando dzeCOVID-19. Asi vati havo Zimbabwe ichiri kuendesa zvimwe zvainenge yawana kuSouth African National Bioinformatics Institute uko kune hunyanzvi hwepamusoro-soro. World Health Organization kana kuti WHO iri kushanda neSouth Africa kusimudzira hunyanzvi hwekuvheneka mhando dzeCOVID-19 uye nyika gumi neina dzekuchamhembe kweAfrica dzinenge dzichitumira zvadzawana kunyika iyi. Muguziya nezvenyaya iyi, tabata Dr. Mahomva tikatanga nekubvunza kuti pari zvino paongororo dzavakaita ndeipi mhando iri kutenderera munyika zvakanyanya.
Omicron kusekuziya kwemakaita kutakanzwa WHO itaanaunda kuti kwane Omicron yakataurwa nekuSouth Africa ndiwakatanga kuireporta kune WHO. Takabva tangomhanya-mhanyawo muno muZimbabwe tichiita anonzi genomic sequencing kana kuti kutesta kuona kuti iyo Omicron yacho yamuno here. Matest ese takaita, masamples ese akaitwa nelab yedu akarangidza kuti masamples acho ese anga ari Omicron. Saka isu tiri kutongoona kuti tinoona kuti Omicron ndoyo yanyanyo kutekeshe muno muZimbabwe, asi hazvire kuti mamwe mavariants hamuna, anenge angori muo, asi Omicron yatoti ya ndiyo itikore yakati wandei.
Saka zvinofamba sei kana muchiita sequencing yamuri kutaura iyi? Mune muchishanda nedzimwe nyika here kana kuti Zimbabwe inongokwanisa kuzvitega?
Patakatanga chaizvo tichida kuitawo iyo matest kuona kuti mani mavariant akaita sei, tanganga tisina yatinoti capacity, takanga tisina micheni yacho, vanhu vasina kudii kudzidziswawo kana kuti training. Asi takamhanya-mhanya chaizvo, ndo mamwe macapacities etiri kufara nawo chaizvo kuti takatogadzirirawo muno taakugona kuita genomic sequencing muno muZimbabwe. Malab scientists edu ari kuita genomic sequencing, wakapiwa zvidzidzo zvacho, tingatiyo training neequipment yacho tinayo zvese. Saka tiri kuita iyoyo, asi tinenge tichitorawo mamwe masamples tichitumirawo kuSouth Africa nekumwewo kuita iya inonzi quality control kana kuti kucheka kuti quality zvatiri kuita ndizvo here.
Zvakatumirwa zvacho zviri kuratidza kuti basa rakaitwa nemazvo here?
Tinofara chaizvo kuti masamples ese takatumira kuti checka quality iyoyo akanyatsoratidza kuti zvatiri ku maresults etiri kubudisa ndiwo chaiwo chaiwo. Saka tine confidence yekuti zvinhu zvedu zviri kufamba mberi zvakanaka chaizvo.
Saka yakabva kupi mishina iyi? Mune mushanda neWHO here kana kuti?
Tinoshanda newakati siyane vanotibatsira, vamwe wacho vetino vanotibatsirawo Africa CDC, vapanewo vamwe vekuLondon nekuSouth Africa kundataura. Nechokwadi neWHO inotomhanya-mhanya nesu chaizvo, ndiyo imwe iri kutokurudzira kuti nyika dzese nga dzinge dzichigonawo kuita genomic sequencing. Saka vanenge varipo vange vachitotibatsirawo nematrainings nezvese zvakadaro.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 5294. Vanhu makumi manomwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nacho munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana makumi mashanu nevana kana kuti 228,254. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 4,242,371 vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19. Vabayiwa kaviri vave mamiriyoni matatu nemazana maviri nemakumi manomwe ezviuru zvine mazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 3,270,260. Vabayiwa nhomba katatu sezvave kukurudzirwa vave zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 42,773. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa. Hurumende inotiwo ine urongwa wekubaya nomba ye COVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu muAmerica zvakaungana muWashington DC nezuro zvichiratidzira kusafarira kwazvo mutemo wehurumende yava Joe Biden unobata nyaya yeCOVID-19 pamwe nemamask. Mutongi wedare repamusoro akangomisa urongwa wehurumende yava Biden wekumanikidza vashandi vehurumende kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Zvikwata zvevanhu muBurkina Faso zvapemberera muguta guru renyika iyi zvichitevera kubuda kwemashoko ekuti mutungamiri wenyika iyi vaRoch Marc Kabore vakachengetedzwa zvechisimba nemauto. Kupindira kwemauto kunoitika mushure mezuva rimwe chete vanhu varatidzira kusafarira kwavo hurumende yavaKabore vachiti vanofanira kusiya basa nepamusana pemabatiro avari kuita nyaya yevanopfurikidza mwero. Nyanzvi nyaya dzezveutano nevatungamiri vemasangano evagari mumaguta vari kuyambira kuti munyika munogona kupararira zvakanyanya zvirwere zvakaita sekorera, typhoid, manyoka nezvimwe zvikonzerwa nekunwa mvura ine tsvina. Kunaisa kuri kuita mvura kuri kurevawo kuti tsvina yave kukukurwa ichienda kumadhamu, matsime nezvibhorani zvinonzi zvinogona kukonzerawo matambudziko. Robafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vanoti dunhu rese rechitungwiza rine matsime nezvibhorani izvo zvatovhiringidzwa zvakanyanya nekunaisa kwaita mvura zvokuti vave kutyira kupararira kwezvirwere.
Chokwadi tinotambira kumvura iri kunaya nemaoko maviri, asi dambudziko ratinaro nderekuti isusu sevagari vechitungwiza hatina dhamu redu rinobva mvura. Mvura tinoiwana kubva kusiti ofarare ka1 pamwedzi kana ka1 pawiki isingatombokwanirana nesu nehwando hwatinawo. Saka mvura zhinji iko zvino tinoiwana kubva muzvibhorani, mumatsime, tongoti chitungwiza yese nekuti tine poor drainage system, poor town planning, hatina zvinhu izvo zvazvina kugadzirisika zvinova zvakakonzera kuti gora rakapera pakanaisa mvura vagari vazhinji vakarasikirwa nemidziyo yavo yakawanda nekuti mvura yaive yapinda mudzimba zvizhinji zvaka majurahoro akapwanywa zvakangodaro.
Muzvare Kuvheya vaendera mberi vachiti kusatakurwa kwemarara kwave kutopa kuti dambudziko iri rinyanye kukura.
Saka iko zvino dambudziko ripo nderekuti neuwandu hwemvura uhu mvura iri kungopinda iri kugeza tsvina kunoti marara. Marara asi kutakurwa nguva dzose vekanzu rinenge ichingochema nenyaya yekushayikwa kwedhiziri, asi kana yave nguva yekupwanywa kwemavending stores dhiziri vanoriwana ende uye zvekare mvura iri kungoerera nemasuweji iwayo nemarara iwayo muzvibhorani, mumatsime atiri kuraramira tiri.
Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti vamwe vagari vemuHarare vari kunyanya kushungurudzwa nenyaya yekushaya mvura kubva kukanzuru nokuti haisi kusvika kudzimba dzavo zvovamanikidza kunwa mvura isina kuchena.
Vagari vemuHarare vari kunyanya kushungurudzika nenyaya yekushayikwa kwemvura. Kunzvimbo zhinji dzemuguta hakusi kusvika mvura yeguta nguva yainenge ichitarisirwa. Inouya pano neapo, pamwe pacho inowanikwa kamwe pasvondo kana kuti kaviri pasvondo, mamwe mazuva ose kunenge kusina mvura.
Vashumba vanoti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti vanhu vatengeserwe mvura yemuzvibhorani uye dzimwe nguva mvura iyi inenge isina kunyatsochenawo.
Kune dzimwe nzvimbo kwakuita vanhuwo vanofamba vachiunganidza mvura yekutengesera vagari kuti 20 bond pa 20 liters yemvura ndiwo vanenge vari mumakiu zvekuti kunoita hondo izvowezvowe muzvibhorani. Vanhu vakamirira mvura vachida kutanga kuchera wanenge vasinawo mari wanononoka kuchera. Saka dambudziko rekuti mvura iri kunaya rinofanira kunge richitofadza vanhu, asi munguva zhinji mvura yacho yakuzowe inosvibiswa. Kanzuri inofanirwa kuchenesa mvura yayo isati yauya kuvagari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vatsinhirawo vachiti pane zvimwewo zvirwere zvinonyukawo panguva yekunaya kwemvura zvakafanana neasma, munyawiri kana kuti allergies pachirungu, uye nezvirwere zvemanyoka. Dr. Chiripanyanga vakurudzirawo vagari kuti vanofanira kufushira makomba anonjenga mvura inonaya, nokuti ndimo munokandirwa mazai ayo anozochechenya humhutu hunokonzerawo chirwere chemalaria.
Pamusoro paizvozvo tinoona kuti nzvimbo dzinoita malaria, nzvimbo dzakasana Gokwe, vana Victoria Falls, vana Binga, Mberengo hazvichava nemutoko. Nzvimbo dzekumarural areas dzakawanda dzinoita malaria. Mount Darwin tinokurudzira kuti kana kuine makomba, vharai makomba aya, mvura isajenge mumakomba, nekuti mvura ikajenga mumakomba ndo munoti mamosquito edu anotanga kuwanda achiisa mazai awo imomo, uchitanga kukonzeresa kuti vanhu varume nemosquito zvakanyanya vanorwara nemalaria. Saka tinoona kuti mvura yemusizini muno muchirwere chemalaria chinotinyanyei zvakare nokuda kwekuti makomba anozara mvura.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vashande pamwe chete nevebazi rezveutano kuti vagopiwa mapirisi kana mishonga yekuchenesa mvura. Dr. Chiripanyanga vatiwo vanhu vose vanofanira kufashaidza mvura kuti vasatapurirwa zvirwere. Tsvagurudzo yakaitwa nemukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe muzina fundo Hilda Matarira kubva mugore ra2000 yakaburitsa pachena kuti kuwanda kwevanhu mumaguta nekukundikana kwehurume ende nekanzuru kuvaka madhamu matsva zvapa kuti mvura inetse. Zimbabwe imwe yedzinyika dzepasi rose dzakaisa ruoko rwayo pachibvumirano chesangano reUnited Nations rinoona nezvekuwaniswa kwevanhu mvura yakachena kana kuti access to water and sanitation, ichi chinosungira nyika idzi kuti dziwanise mvura yakachena kuzvizvarwa zvenyika dzayo. Asi munyika izvi zviri kunetsa kuzadzikisa. Pari zvino Zimbabwe iri kuita chirongwa chekubaya vana nhomba yetyphoid, sezvo Zimbabwe yave nemakore anodarika gumi iine vanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zvina vakafawo muna 2008 nekuda kwechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitse.
Tanga nasi kuendesa chikafu, mishonga nezvinhu zvekushandisa mukuchengetedza vanhu munzvimbo dzinotarisirwa kuita mafasha emvura anotarisirwa kutanga nasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera chiziviso chakapiwa nebazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department chekuti kuchanaya mvura yakawanda mumatunhu ekumashonaland, Masvingo neManicaland. Mukuru weDepartment of Civil Protection Vanathan Ngomo vaudza Studio 7 kuti musangano waitwa nekomiti yavo yeEmergency Services Subcommittee, uyo wange uchisanganisira masangano akaita seRed Cross, mapazi eutano ekudzivirirwa kwenyika, kubudiswa kwemashoko nemamwe makambani ehurumende, wabvumirana kuti rubatsiro ruendeswe nechimbi-chimbi.
Ende kutaura kudai, chibage chedu chatoisa kumatunhu ese ari gumi kuti vanhu vakwanise kubatsirikana kana pechinga paiuya dutu mupengo kana mvura yakawandisa. Mabhazi ezupu kutati kana kuine nzvimbo dzinoda kuti vanhu vatakurwe dzinongonovatakura kunzvimbo dzinoita kumabhazi afambe.
Vangomo vativo veruzhinji vanofanira kusiyana netsika yekuyambuka nzizi dzakazara pamwe nekuramba vari pedyo nemadhamu, vachiti madhamu aya anogona kuputika kana mvura ikawandisa. Vati vanhu vachachengeterwa muzvikoro sezvo zvakavharwa, vachiti kunzvimbo dzakaita seChipinge neChimanimani hurumende yakavaka nzvimbo dzekuchengetedza vanhu panguva yedutu mupengo itai. Vativo munzvimbo idzi muchaiswa matende kana vanhu vanenge vawirwa nedambudziko vakawanda. Vangomo vatiwo mauto emuchadenga achange achishanda nekomiti yavo.
Tinotarisirawo kuti veAir Force of Zimbabwe sekutaura kwavaita nekubetserana kwatichaita navo tigone kubatsirawo vanonge vakomberedzwa nemvura munzizi nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana kudai. Kana mumadhorobha tinoona kuti mune njodzi, kutaura kudai tine mhuri makumi matatu neshanu dziri pa pabudirira takatodzibvisa kumafashamo kwadzazviri mudhorobha imomo tikadzidzisa kwakanaka.
Vangoma vakurudzira veruzhinji kuti vateerere mashoko achange achibva kuhurumende pamwe nevatungamiriri munharaunda dzavanogara.
Pari zvinezvi ngavaramba vachiteerera nekuti mashoko iwayo achasvika kumasabhuku ndo vakuru venharaunda, makansela achasvika achasvika kuzvikoro, achasvika kwese. Ngatitorei mashoko iwawo nenzira inoita kuti tirege kurasikirwa neupenyu, pamwe pacho tirege kurasikirwa nezvipfuyo zvedu. Nzizi dzichazara, ngatiregei kubatwa nemweya wetsvina wekuda kuyambuka rwizi rwakazara.
Nzvimbo dzinotarisirwa kuita mafashamu dzinosanganisira Chimanimani, Chipinge, Muzarabani, Mount Darwin neMudzi. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development iro rinoshandira kuChipinge vaClaris Maduku vaudza Studio 7 vari parunhare kwaChecheche kuti mvura yatanga kunaya kunyange yazvo isati yawanda zvekukonzera mafashamu.
Yamuka mangwanani ichiratidza kuti ichangwe taukasha pichana kuma 12-1 yabunyatsa kunaya zvine kasimba, especially maareas ari along from Tanganda chingodzika ku the lower part of Chipinge. Kuupper part kuri kunaya but still it's not yet as heavy, but mvura iri kunaya still in all the areas in Chipinge.
Muna 2019 dutu mpengo idai rakarova matunhu mana anoti Masvingo Midlands, Manicaland nemashonaland East, rikasiya vanhu zviuru mazana maviri nemakuma nomwe vasina pekugara. Vanhu vanodarika mazana matatu nemakumana vakafa uye vamwe vavo vakatsakatika mumafashamu akaitika aya zvikuru kumanicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwachelai stok na HPM tirikutarisa zviri kuitika mubato rinotungamirwa navanelson Chamisa iro riri kupinda musarudzo richishandisa zita rekuti Citizens Coalition for Change. Vanelson Chamisa vanozivisa veruzhinji kuti vachapinda musarudzo vachishandisa zita idzva. Zimbabwe inocherechedza zuva redzidzo pasi rose, zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anogoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 zandlela 2022 ngu Dr. Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
thina njengenhlanganiso entsha ethungamelwa ngu Advocate Nelson Chamisa, babuye ndawonye ukuze kulungiswe indaba yenguquko. Sizahambisa njani uhlelo lwephathi? Sizaqalisana ukuhambisa sisebenza lasachiyeneyo ukuthi di communicate, sizabona amaflyer, sizabona amaposter, sizabona amabhana, sizasibona kuma radio, sizasibona kuma television. Sibona ku Facebook la ku internet sikhuluma ngendaba yokuthi sihamba njani
ngosibandlela iphisa LMDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Mchamisa seliguqule ibizo selizibiza ngelitsha elithi Citizens Coalition for Change.
Engage the government of the day to do the following: one, to provide education recovery grants to all schools so that they can be able to recover from the impact of COVID-19. Secondly, engage the government to restore teacher salaries to the pre-October 2018 value.
Ele Zimbabwe lamanye nelamanye amazwe omhlaba unanza usuku oluqhakathekisa izemfundo ole International Day of Education. Abezempilakahle babika ukubana isilinganiso sokusabalala kwe-COVID-19 eZimbabwe sikhanya sisehla okujabulisayo. Sibonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elikhulu ele-MDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa seliguqule ibizo selizibiza ngelitsha elithi Citizens Coalition for Change, CCC. Umlandelozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheleli ndaba eHarare namhla, uChamisa uthe ibandla leli liza kuba nombala olithanga. UChamisa uthe sebesehlukana lebizo lokuthi MDC Alliance okugoqela imbala yalo.
So they kept on insisting that no, we know you as MDC Alliance, but who are you to tell us who we are? We are a new organization. Anybody launches their party anytime in terms of the laws of this country. So for that reason, we are coming as a new entity with a new leadership, with new values.
Isiphathamandla saleli bandla uMnumzana uSalo Siziva uthe bazasebenza gadalala kunsuku ezilandelayo ukubona ukuba ibizo leli laziwa ngumuntu wonke.
Thina njengenhlanganiso entsha ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, babuye ndawonye ukuze kulungiswe indaba yenguquko. Sizahambisa njani uhlelo lwephathi? Sizaqalisana ukuhambisa sisebenza lasachiyeneyo ukuthi sicommunicate, sizabona amaflyer, sizabona amaposter, sizabona amabhana, sizasibona kuma radio, sizasibona kuma television, sabona ku Facebook la ku internet sikhuluma ngendaba yokuthi sihamba njani ngohlelo lwenguquko.
Ingcitshi ecubukula yezombusazwe uMnumzana Ashley Funye uthi ibandla leli lenze kuhle ngoba bebezathathelwa abasekeli nguDouglas Munzura owaphiwa imvumo lidayelwe Supreme Court ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Ibizo leli elitsha yilili bizo eladelimelelwe ngamaZimbabweans jikelele, ngoba libizo elihlanganisa abantu, akulani ukuthi uvela ngaphi, akulaphi nge-background, we are all citizens of Zimbabwe. And being a coalition, kusho ukuthi abantu kumele behlangane. It's a message ekadumele ikhulunywe kusukela kudala, a message of unity, ukuthi abantu bebambane. It's a message eqakathekileyo particularly lapho esiya khona, ngoba i-society yethu siyakwazi ukuthi idilike njani. I-society yethu siyabulawa into eziningi, siyakwazi from amathebheleni ku-ground kulama-issues amaningi aseparator ayenza amaZimbabweans abe different. But now ngebizo elikhona Citizens Coalition for Change, kusho ukuthi yebo singaba nama-differences, but ama differences esilawa kumelanga enze a difference to the bigger change that we want in Zimbabwe.
Uchamisa utebandla lakhe lizanqoba ukhetho luka 2023 njalo lizabona ukuba iZANU-PF ayiqili ukhetho lolu. Uchamisa labanye bakhe abakhokhela leli bandla bathethele linyathela ngemva kokuxokozela lokudonselana okudalwe ukuba umnumzana Douglas Munzura okhokhela elinye lamacela we-MDCT ayemthelela waphezulu owe-Supreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMunzura uhle wagijima wabhalisa kwabekomishini ebona ngezokhetho obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bacina sebevotela yena. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje kulabalandeli be-MDCT abasekela unkosazana Thokozani Khuphi othi usekhokhela ibandla leli hatshi uMunzura. Kube nabanye njalo abathi akuqedakali osokusenzakalayo. Lokhu sekuchiye abasekeli bamacele omabili bengasazi ukubana kusetshenzwe njani ezabelweni. Abalandela uMunzura bathi kayindawo ngoba wakhethwa emhlanganeni omkhulu owe-Extraordinary Congress. Kodwa ke uMnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaMakhube uthi izabelo phose zonke zelizwe ziyabasekela.
Msakazi, abantu belizwe leli leZimbabwe babonile inkulungwane zabantu ade zigcwele eMcDonald Hall bezosekela uDokotela uThokozane Khuphi njengenkokheli yabo. Ngiyabona njalo futhi imbiko evela kumaprovinces ethi khona siyasekela uDokotela uThokozane Khuphi njengomkhokheli weMDCT. Laba abathi khona kabamsekeli njengabalutshwane kakhulu kubandla leMDCT ngoba imajority yabantu abakubandla lethu leli MDCT hayi bathi umbiko wethu lo ngudokotela uThokozane Khuphi bayawumukela njalo bayawukhwabitha ngoba indlela ade sithathwa ngubaba uMunzura ehambisa ibandla kabavumelani ngayo. So ke kucacile kuZulu weZimbabwe ukuthi ngubani olabantu ngubani ongelabantu. Bangabhala izincwadi bangabhali izincwadi kodwa ke abantu kabaqambe mankanye. Ibone inhlabathi yabantu ade igcwele eMcDonald's sekela udokotela uKhuphi ama-numbers yaqambe manga. Lababhala amaphephanya abo liyakwazi ukuthi khona ematinoti omama uMahlabangana sebethi khona ayisibo ababhale leli phepha elithula lisekela uMunzura. EMarsouth obaba omoyo bathi ayisibo ababhale iphepha elithi lisupport uMunzura. Bayazibhalela nje amaphepha athi la abantu bayabasekela kodwa akukho nje into leyodwa eliqiniso khonapho. Abantu kabakwabasekeli abantu ade beseMcDonald, abantu basekela udokotela uThokozane Khuphi. Ngiyabonga msaka.
UMnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozane Khuphi. Sixoxela ekobulawayo kodwa uMnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kucelelo likaMunzura uthi izabelo eziningi zikucelelayo.
Esikubone kusenzakala izolo ikwethulwa kwemibiko ivela kuma-provinces la kwezinye ingatsha zebandla ezifana le-Women Assembly le-Youth Assembly. Kulandela imihlangano yesiphangephange eyabayenzileyo ukuze bahlaziye imibono yabo nje maka eyokuqala kungakahluzisiswa ngazo zonke inhlanga zebandla esifana nabo National Executive labo National Council ukuthi isenzo sikamama uKhuphi le mbiko ayethule izolo silibeka ngaphi bandla. Hayi kucacile ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Munzura ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Useparlamente nje namuhla umama uKhuphi wangena endaweni kaMakhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eparlamente libandla le-MDCT. Ngakho umama uKhuphi usedida abantu ngokuthi athi yena i-MDCT le-MDC alliance ngamabandla amabili kodwa yena ekwazi kulo muntu oke wakuchaza nje emalangeni adluleyo kabanzi ukuthi MDCT bakithi kuyafanana nokuthi yiZimbabwe ukuthi MDC Alliance kuyafanana lokuthi yiSADC. Umuntu abangaba ngupresident weSADC njengoba sikwenza nje akutsho ukuthi kasenguye president weZimbabwe. Angeke uthi ubaba weZimbabwe umnankagwa nxa engaba nguchairman weSADC sibe sesithi njengoba senguchairman weSADC asenguye president weZimbabwe. Uma mkhuphe uphambanisa into ayaziyo ngakho ngalesi sikhathi okuqakathekileyo kubalaleli ukuthi umthetho bayawazi, umthetho uqondile, ubacacele. Oso udida khathesi izinhloso zabo ngokwenza konke lokho. Inhloso zikamamkhuphe labangani bakhe asebenza labo khathesi yikungcolisa nje ibandla le-MDCT, balingcolise kakhulu, baze bona basebezitshela ukuthi selingcole kakhulu, ngakho sekumele kutshintshwe ibizo kwenziwe elinye ibandla. Hatshi ukuthi ibandla leli lingcolile, balingcolisa ngabomo besenzela ukuthi babe sebejika kusasa sebesithi hayi linto singcole kakhulu asayifuni. Ngakho abantu abananzeleli ukuthi ibandla labo yi-MDCT lona lelela elakudaladala elatshiwangutswangirayi lilokhu lisalwisa izinhloso zalo. Njalo abantu abanjengomamkhuphe bayaphuma, bayabuya nje babephuma ibandla lisiya phambili.
Umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko okucelele MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Abezempilakahle babika ukubana isilinganiso sokusabalala kwe-COVID-19 eZimbabwe sikhanya sisehla okujabulisayo ngoba ngokuphetha kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gciwane kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lanhlanu kuphela 75 abatholakale beli gciwane leli labulala ababili. Asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million. Kulabazinkulungwane ezidlula amashumi amane 42,773 asebehlatshiwe elesithathu elebooster. EleZimbabwe namhlanje limanyene lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku luqakathekisa izemfundo ole-International Day of Education ngesikhathi inhlangothi ezijiyeneyo zikhala ngokungathuthukiyi kwalomsebenzi ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukuqhamuka kwe-COVID-19 langokwanda kwezikolo ezisebenza zizimele ezingakhangelwa ukubana zilandela umthetho na, ama-private schools. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abenhlangothi ezijiyeneyo kwezemfundo abagoqela abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, bathi lolu suku luza ngesikhathi ilizwe libhekane lenkinga eziningi kakhulu emsebenzini wezemfundo osekungezelelwe lubhubhane lwe-COVID-19. Umkhokheli we-R2s le, uMnumzana Obert Masaraure, uthi lezi nkinga zigoqela ezabantwana abavela emulini ezingabayanga asebesehluleka ukuya esikolo ikakhulu esigabeni seMandebeleni, ukungatholiswa imali eyanelayo nguhulumende walolu hlangothi, ukusilela kwempahla yababalisi yokusebenzisa ezikolweni, ukusilela kwezakhiwo zezikolo kulabafunda bephansi kwezihlahla, iholo eliphansi kakhulu eliphiwa ababalisi, lodubo lokuvuka kwezikolo ezisebenza zizimele, ama-private schools.
We urge the government of the day to do the following: one, to provide education recovery grants to all schools so that they can be able to recover from the impact of COVID-19. Secondly, we urge the government to restore teacher salaries to the pre-October 2018 value.
Sikhuthaza uhulumende okhona ukuthi enze okulandelayo, atholise imali ye-education recovery grant ukusiza isikolo ngalesi sikhathi sebhubhane lwe-COVID-19. Okwesibili, sifuna uhulumende abuyisele imali eholiswa ababalisi kuleyo eyayikhona ngomfufu ngomnyaka ka-2018. Njalo okwesithathu, simkhuthaza uhulumende ukuba atholise imfundo engahlawulelwayo kubafundi bonke njengoba iningi sebengabayanga elizweni.
Abazali bona bakhala ngokuqhubeka zivaliwe izikolo eZimbabwe. Kwamanye amazwe angomakhelwane sekwabuyelwa ekusebenzeni ababekwenza kudala ubhubhane lwe-COVID-19 lungakaqhamuki. Omunye walaba bazali ngunkosikazi noMazulu Nkiwane wase Harare.
So vele labantwana kabasaye ezikolo kuyabisela abantwana emuva. Hayi, into yakhona kayisiphathi kahle vele, into yangona kayimanga kahle. Indaba yokudala esisele emva kakhulu njengesizwe vele, hayi akukho mnanda kusichazi, kuyasihlukumeza thina abanye, ikakhulu thina esiziphilisayo vele. Ngabe uhulumende yangena sincedise, kumbe kube nedona, kumbe yena uhulumende ngokwakhe abe ngiyosincedisayo, ngoba hayi kunzima njengathi amazimbabwens.
Abenhlanganiso esebenza izimele njalo ikhangela udaba lwezemfundo umhlaba wonke, eye Global Campaign for Education, GCE, bathi kuqakathekile ukuba umsebenzi wezemfundo utholiswe imali eyanelayo, ikakhulu ezikolweni zikahulumende, ukuze lwenelise luqhubeka lusethula imfundo elohlonzi. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ku-GCE, uMnumzana Grant Kasowanjete, uthi njengenhlanganiso sebenanzelele ukuthi umsebenzi wezemfundo ukhanya ubhekane lobunzima emhlabeni jikelele.
The Global Campaign for Education is concerned with the utilitarian turn of education policies that due to corporate pressure have emptied the curriculum of essential contents, giving away primarily to the development of not so much genuine skills and market-driven syllabus effect, more focusing on human capital.
Abe Global Campaign for Education bakhathazeke kakhulu ngendlela uhlangothi lwezemfundo luhlelwa ngayo, osekubangelwa ukungenela kwabamakhampani abayibo asebelawula lolu hlangothi ngenjongo yokuphuma labantu abangela lwazi olwaneleyo olumqoka kwezomthuthuko.
UMnumzana Thaunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngokwenziwa lugatsha lwakhe ukuthuthukisa umsebenzi wezemfundo elizweni.
We need to repair past injustices that excluded other learners and orient the digital transformation around inclusion and equity. And we need education to fully contribute to sustainable development towards attaining Vision 2030 so that we create an upper middle income economy with at least a 65 billion GDP.
Kumele silungisise lokho okwaphosiswayo esikhathini sangemuva obekuchiya abanye abafundi phansi. Senze lolu hlangothi liguquke kwezokusebenzisa imitshina yakulezi insuku ngokulingeneyo. Njalo sifuna uhlangothi lwezemfundo luphathise lalo kwezokuthuthukiswa kwelizwe ukufeza izimiso zohlelo lwe-Vision 2030 ukuze abantu bathuthukiswe labo.
Leli langa ele International Day of Education likamhlaka 24 Zibandlela libekwe eceleni ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations eminyakeni emine edluleyo ngenhloso yokunanza umsebenzi owenziwa ukuthuthukisa ezemfundo emhlabeni jikelele. Olwalonyaka usuku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Changing Course, Transforming Education, kodwa abenhlanganiso yababalisi eye-R2s bona bathi balunanza ngaphansi kwendikimba ethi We Want to Revive Our Classrooms. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lokuguqula kwebizo lebandla elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance elibizwa ngokuthi Citizens Coalition for Change, CCC. Abezempilakahle bakhuthaza ukusabalaliswa kolwazi oluphathelane lendlela zokusebenzisa imithi abayabe belayo ukuyinatha loba ukuyisebenzisa ngodokotela kuphela. linkuthazo ivela ukuthini kulabanye abantu abathatha imithi yabisebenzile umunye umuntu bengayanga kodokotela ukugcina kusenza limithi ingasapolisi umkhuhlane wawo lanxa udokotela eselaya isigulane leso ukuthi siyisebenzise. UMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Ingxathi egcine kwezokusetshenziswa kwemithi kakhulu ngendlela ezingalunganga onguye njalo okhokhela iRua Inner City Mission Zimbabwe uDokotela Nkululeko Dewa uthi lolu dubo lubangelwa ikakhulu yizigulane ezigcina ke zisebenzisa imithi eziyitholayo ngendlela ezingayisizo.
Esikhathini esiningi abantu bayatshelwa ukuba asebenzise umuntu othile atshele ukuthi ngemva okwensuku ezinganani njalo elangeni elilodwa kumele akuthathe kangaki. Kulobungcwethi kobuthile lodokotela okwenza ukubana aze akunike ulwazi lolo.
Uthi kuqakathekile kakhulu kusigulane ukuba silandele umlayo kadokotela lokubhaliweyo okumele kwenziwe ngendlela yona leyo ukuze singangeni kunkinga zokuphazamisa ukwelapheka kwesifo. Kodwa abantu basuka bephosise lapha lalaphaya.
Amanye baye bathi natha kwensuku ezimbi azize sengcono ajwayekile alahlele kathani imithi aze ayekhumbula uma sesizwa ubuhlungu kanjalo. So lokho kwenza ukuthi igciwane ngicela selijwayele umuthi lowo.
Uqhubekela phambili ethu uZulu kalimuke ukuba ngaphandle kwemithi abayisebenzisayo bona kulenye njalo indlela abangathola ngayo isimo sobunzima wokwelapheka kweminye imikhuhlane ese-antimicrobial resistance. Lokhu kugoqela ukuhlatshwa kwezifuyo ezifana lembuzi, inkomo kumbe inkukhu eziyabe zinikezwe umuthi wokuzelapha kumbe wokuthi zikhule kuhle sibe sesisidla leyo nyama lezihlobo labangani.
Kule nto ethiwa withdrawal period eyomuthi siyake sibone kuthiwa ungahlaba isifuyo sakho umuntu othile kulethwa withdrawal period uzabona kubhale ukuthi ungaze wasidla within 7 days.
Okhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Residents of Chitunguza Trust unkosikazi Chikwedere uthi uyajabula ngoba imithi ilahlwa kakuhle kulezi nsuku kuleli dolobha ukuze ingaphazamisi abantu.
Chitunguza vaningwaiyenhlashwakanaka maswan
ikhanseli lithwala izibi ezinjalo zonke zisiyatshiswa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuqakathekile ukuba kube lokusabalaliswa kolwazi kuzulu wonke ukuze lolu dubo lulwise ngendlela ezwayo noma amankampani esenza izifundo zamasemina lemihlangano lapha lalaphaya befundisa izisebenzi ngalolu daba bezimele. Lo msebenzi udinga ukuqiniswa.
Abezempilo yibo kufanele bebe phambili. Kufanele kube information kumbe ulwazi olufakwa ku public abantu babe kwazi.
Abenhlanganiso yengcwethi ezibona ngokulungiswa lokunikezwa kwemithi e-Community Pharmacist Association bathi kuyadingakala ukusebenzelana komuntu wonke okugoqela odokotela ama-prescriptions izigulane ezizwe ezisebenzisa imithi le okumele ziyinathe njengokudingakalayo ziqeda kanye lama-pharmacist anikeza imithi le ukuze lolu dubo lulungisiswe. Uhulumende weZimbabwe ukhuthaza abantu ukuba balandele indlela abazitshelwayo ngoba udubo lwe-antimicrobial resistance luyinto ekhathazayo kakhulu hathi lapha eZimbabwe kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele kumele elishane layo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Umansipala wakobulawayo utshele umhlangano lenthathela izindaba ukuba sebefike esibangeni esiphezulu sokupha inkampani eyakha amavinkili aweyigodini mall eterracotta i-notarial lease agreement okuyisivumelwano sencwadi sokuba ngabanini bezakhiwo zale imall okweminyaka engamashumi amane alandelayo bengakawanikezi lawa mavinkili kukhansili. uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Akhiwa kwe-Egodini Mall yinkampani ye-Terracotta sekufike kusimo samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, njalo ikhansili yakobulawayo ithi iyasuthiseka ngokuqhubeka kwalumsebenzi. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uthi sebekhangelele ukufeza ihlandla lakuqala lezakhiwo ngomabasa kusiya kunyanga elandelayo lonyaka.
Egodini sesisebenzi izinto esizenzile ama-civil works, ama-bulk earthworks. Ku-phase 1A yiwo wona ke ama-works which are most important. We've also installed ama-bulk or lama-bulk infrastructure, sesifaka ama-bulk infrastructure, amanzi, electricity, sewer, storm water. So in terms of the stage of completion, sesiku 70%. So sesikhangelele manje ukuthi April-May 2022 yilapho ke esiyoqedelela khona u-phase 1A.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uchasisa ngesibanga asebefike kiso kusivumelwano leTerracotta eselise.
In terms of tenancy yabo, sasithe sizaregister notarial lease and sesiphila amagqwetha ekhansili ukuthi ayenze khonokho okudingakalayo ukuze babe laleyo lease notarial lease. Notarial lease is the isisindo kwedlula i-ordinary lease ngoba umuntu wakhonaama-rights aphosa afane nje lo muntu one-title deed laba kuboleka imali bazwa belesibindi nxa kule notarial lease ngoba kayikhansile lula njengamanye lawo. So bangayithola leyo notarial lease ngoba singeza ke sibapha ama-title deeds ngoba bazaphuma ngemva kweminyaka ethize esayivumelanayo. So bangayithola, which is what amaloya akusebenzayo khathesi kuzaphutsha nje kwesikhathi esiseduzane ngakudala sebezabe sebelesilungelo lokuhlala lapha and i-notarial lease liyana izaba amandla okuthi bahambe beboleka besitshengisa ukuthi ayisikhona sibili sivunyelwa ngokusemthethweni ukuba segodini.
Umhleli wedolobho lakobulawayo umanjinela Wisdom Siziba uthi bayasuthiseka ngomsebenzi owenzakala egodini mall, konke kuhlelwe kwalandelwa imithetho yokuhlela idolobho.
Ukuplana kwegodini mall okuhlelwe lapha sikubona kuyinto enhle kakhulu ezathuthukisa uBulawayo, ngokuthi nxa ukhangela nxa igodi lingaphela ukwakhiwa kuyabe sokucoordinator the whole city, it becomes the center, the nerve for the city. Kuyabe kuhlanganiswa ukuthi okuya ngaphi langaphi, njalo nxa igodini leli sokungathi seliphelile siyabona sokuyikutsho ukuthi i-public transport isibuya lapha, which decongest the city. Informal sector isibuya lapha, which decongest the city, so it makes the city livable and we live to our smart city.
Umqondisi wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube laye ufakaza ukuba umsebenzi uqhubeka ngesiqubu esiqondileyo.
Hayi, umsebenzi olapha omi kuhle okumangalisayo noma nje emehlweni ezakhamuzi kukhanya sokuphuzile, ngoba becabangela ukuthi isiqini singabe sikhatshana kathesi. Kodwa thina ngokukhangela i-contract yethu lama-conditions a-contract lama-explanations esiwaphiwa i-developer from time to time sibona ngani hayi umsebenzi yahamba ubunzima buningi njengoba sisebenzela abantu khonokho nje ukuthi sisesisalele emsebenzini wethu. So umithi ngaba sesikhatshana kadesi, kodwa izakhamuzi lazo kumele zibe kwazi ukuthi i-contract layo ilama-conditions akhona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana John Gama uthi kungaba kuhle uma bezafeza ngesikhathi indawo yezimota ezithwala abantu.
Hayi, mina ngiyajabula ukuthi egodini final ukhona okwenzakalayo, especially lokhu engikuzwayo ukuthi imchova izaqala ukusebenza ingxenye singayekela ukunethwa lizulu sesizile kithi kuloko simile okuphela ngapha siyatshiswa lilanga ngapha izulu. So hayi, indaba ezinhle sibili lezo, let's hope bazafeza izithembiso zabo unlike before ama-deadline lokwetshintshwa.
Ukwakhiwa kwe eGodini Mall kuqhubekela phambili njalo uhulumende uphe inkampani yeTerracotta ukuba isebenze ilandela iziqondiso zokuvikela ukuthelelwana lula kweCOVID-19 loba nje sikhona ezinye inkinga ezibhekane lokwakhiwa kwamavinkili ale imall okufana lokusilela kwemali yakwele Melika lokusilela kwempahla zokusebenzisa kokwakhiwa kwamavinkili lawa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siligqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo umkhathethi esiJeremiah City. Asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.